reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reTPLC rinoti richakwikwidza mutongo wekuti nhengo dzaro dzeparamende nekanzuro dzirambidzwe kukwikwidza musarudzo dzemabi elections mwedzi unouya. Varairidzi vanoti vari kutanga kuratidzira nhasi. Tichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti rine urongwa hwekupikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro hwekurambidza dzimwe nhengo dzaro dzedare reparamende nemakanzuro makumaviri nematatu kukupidza musarudzo dzichaitwa zita rekuti vachishandisa zita rekuti TPLC. Izvi zvinotevera kuendeswa kwenhengo idzi kumatare nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasenge Chavangu. Vachavangu vari kunzi neTPLC havasi nhengo yebato iri vanoti hakuna munhu anokwanisa kukwikwidza wavanenge vasina kutendera. Asi vachavangu vanoramba kuti vari kushanda neZANU-PF. Kunyangwe vachamisa vakaendawo kumatare vachiti vachavangu vasashandisa chiso chavo vasina mvumo, matare haasati apa mutongo wavo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaikokera bato reTPLC mudare reparamende vaAmos Chibaya avo vakarambidzwawo kukwikwidza. VaChibaya vanoti kurambidzwa kwavo mabasa eZANU-PF.
Chokutanga ndatidziri vebato redu reTPLC iyo inotungamirirwa navachamisa vakahwina maelection 2023 zviri kuitika zvese izvi zvinopera hapana tichingaperi. Asi regai kuti zvakare kuvana veZimbabwe muri kuona zano iri kudzinga maMP amakasarudza, zano iri kudzinga makanzura amakasarudza. Chinangwa chezano ndechekuti icho vanhu vachiona two-thirds mudare reparliament vakarwadziwa zvakare kuti 23 vagati vachamisa vakarata zvavamunanga maelection vakaona zvine mutsindo. Zano zvakare ikaramba kuti vachamisa vakazvipinda muhofisi ipo zvino zvaakuita zvokudzinga maMP zvokudzinga makanzura akasarudzwa navanhu. Munoziva kuti TPLC nyika rose yakahwina masura yoi kukondera all the open opportunities throughout the country. Zano hachitorana izvozvo, asi pakarari apa vana veZimbabwe yavanguve yekuti zvakwana sokwanile enough.
Saka vachibaya munotiko vatsigiri venyu
vatinotaura kuvatsigiri vanovaiwo macitizens ese eZimbabwe ngavachengetedze vhoti yavo. Macitizens ese eZimbabwe havafani kurega chihurumende chezano chichidzivisa vanhu vavo vakasarudzwa tavakachinovamirira kudare parliament, chichidzivisa vanhu vavo vakasarudzwa vakachinovamirira kumakanzura. Yanguve yekuti zvakwana, hacharambi tikapeta maoko. Enough is enough. tifuna kuramba zviri kutorwa nezano pierre
zvino munoda kuti vatsigiri vatore danho ripi apa vachibaya
vatsigiri vanotendedzwa kuratidzira munyika ino zvinobvumidza nemutemo wenyika section 51 inobvumidzwa nezimbabwe vanhu vachitaridzira uye kutaridzira haisi mhosva hazvidzivisiwi nyika ino ndiyedu haisi nyika yezano inyika yevana vezimbabwe
inini zvino muchaita sei nenyaya yokukwikwidza mwedzi uri kuuya uyu
chinyaya chakatongwa ichi chichabuda kumaparedzi mhosva munoriziva mukoma wangu chinyaya yekuafrica iri pamutemo inobvumidzwa mukange maapira mutongo unenge wapiwa unosvenekwa parutivi saka ndoyatiri kutora tiri kugarira sarudzo kwese kunzvimbo 23 dzemakanzura dzemamp ende tiri kuzokwikwidza musi wa3 february saka vese vakateerera ngaazive kuti aiwa musangano papina asi pamusoro paizvozvo tinotendedzwa kuti takwanda itakuratidzira chaiko kuti aa izvatizvidini nyika yedu nokuti ndeyedu nyika haisiri nyika yamunangagwa haisiri nyika yezano haisiri nyika yematinamati inyika yevanhu saka regai chinhu chidimo chiri kuapina zvakabuda kwaikos ende taapina zvinotudzira kuti zvakabuda izvozvo zvotendekwa parutivi so tiri kugadzirira sarudzo idzo chaitwa musi wa3 february vanhu vezimbabwe kwese kwakabvisirwa vamp vavo kwese kwakabvisirwa makanzuro avo zvisiri pamutemo vachibvisiwa nezvano izvani iri kuzviita hakuna umwe munhu ari kuzviita
vaikokera bato reCCC mudare reparamende vaAmos Chibaya vange vari parunhare kugweru nestudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vaFarai Marapira
izvo vachibaya zvokuti vachamira kana kuti havamiri mwedzi unouya isu zanu pf hatitori nei nazvo isu chatakatarisa ndechekukampena tichikurudzira vanhu kuti vavhotere bato redu rezanu pf zvekuti kune mamwe mapato kuchange kuchimira ane kana kuti kuchafamba sei hazvisi zvinhu zvatiri kumboswera tichitarisana nazvo isu tiripo pakufamba tichitenderera tichiudza vanhu chakanakira kuvhotera zanu pf ndosaka makaona vabima vangu vachitendera vhiki rose rapfuura vachiita basa vachiinda vachindoona kuti basa riri kufamba zvakanaka here kana iri nhau yamatare chinhu nechinhu chine mapikisirwo achinoitwa kubhora kukanzi pane offside panotariswa kunzi chinonzi offside chiyaitika nenzira ipi nhau yotsanangurwa yotariswa namafambiro emitemo yebhora zvino kuti vachibaya vangoti kwanzi nekuti kwabuda mhinduro isingawirirane navo kumatare pakati pokupokana kwavo ikoko kuopposition kusinei nesu sezanu pf voti zanu pf yapinda vasina kutaura kuti pashaisika kupiwa utongi hwapiwa namatare ndepapi hazvibetsere izvi zvinenge zvichikuratidza kuti nhau yavo inhau yenhando ivo vanofanira kunge vachitaura kuti mutembo warasikwa pakati nepakati nepakati kwete kutsvakana nezanu pf tinopinda papi munhau dzinenge dziri kune vanopikisa ivo ndo vanozivana ikoko zvavari kukonana ndo vanozivana zvavanonetsana ndivo vanozivana zvinoda kuti vagadzirisana isi tinotokurudzira kuti vagadzirisane nokuti mabyelection avo anenge achingopedzera nyika mari inogona kuenda kune rimwe basa zhinji iri kuitwa navamunangagwa saka nei ndinongovakurudzira kuti aiwa kana vane nhau nyika yezimbabwe yakadzidza vanotaura kuti aiwa matare aposha pakati nepakati nepakati vanopenengura vopenengura kwete kuda kungovanda nezanu pf idzo politics hadzichashandi mukore uno vanhu havachisina kupusha zvokuti vanongoteerera chose changonzi zanu pf vanhu vakupenengura kuti wo mati zanu pf yazvitana papi nguva isei indovobvunza mubvunzo wekuti zvose zvichiitika ivo vanenge varipi vanenge varimboripi zvose zvichiitika haa vachibaya dai vagadzirisana navamwe vavo vawana kuyanana nokuwirirana vasiya zanu pf mukati mematukano avo nekuti isu sezanu pf hatina chigaro chatinacho kuopposition ivo ndo vane zvigaro zvavo ikoko ngavagadzirisane vawirirane tisiyane nemabyelection avari kutiitisawo tivake nyika
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vaFarai Marapira vange vari parunhare muHarare nestudio 7 Varairidzi vari pasi pemubatanidzwa wevarairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU vanoti kutanga nhasi havasi kuzoenda kubasa sezvo vasisina zvikwanisiro nekuda kwekuti hurumende haina kuwedzera mari yavo yemihoro vachiti mitengo yezvinhu iri kuwedzerwa zvakanyanya uku dhora remunyika richiramba richishaya simba. Varairidzi vakaendesa tsamba kubazi rezvevashandi svondorapera, asi kusvika pari zvino vanoti havana kupihwa mhinduro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvavashandi vajurai mwoyo kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo rwokuti pane varairidzi vari kuda kukanda mapadza pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari nhenge yeFOZEU vaObert Masaraure.
Nhengo dzeFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEU dzinosanganisira union maunion anoti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, Educators Union of Zimbabwe EUZ, Professional Educators Union of Zimbabwe PEUZ, uye Zimbabwe Visually Impaired Teachers Union ZIVITU. Dzazivisa mamembers adzo dzikazivisa employer kuti kutanga nhasi musi wa22 January hakuna murairidzi anove member yemaunion aya achaenda kubasa. Vari kuratidzira panyaya yemuhoro. Muhoro uyo wanyanyoramba uchidyiwa nemataxi. Muhoro uyo wanyanyopera panguva conditions cost of living ari yaramba ichikwira. Cost of living yaramba ichikwira maone kuda kwemataxi avamutuli kusanganisa zvifambiso zvinodyiwa, maschool fees nezvimwe zvakadaro. Saka chiziviso isi chakatambidzwa kupublic service commission. Saka kutanga nhasi hakuna achaenda kubasa mamembers aya, nekuti akawerengedzwa anogona kusvika 45,000 varairidzi munyika yese. Hapana ari kuzenge achishanda kusvikira hurumende yagadzirisa nyaya yemuhoro. Maunions ese aya akaita chisungo chekuti minimum salary inofanirwa kutambirwa nemurairidzi inofanirwa kunge iri 1,260 inokava mabasics anoita kuti munhu akwanise kuramba achirarama semunhu.
VaMasaraure, munenge muchishandisa nzira dzipi dzekuratidzira? Chii chamunenge muchiita nhasi mumunigwagwa umo?
Kuratidzira kuri kuitwa nevarairidzi kurega kuenda kumabasa, kukanda mapadza pasi kuti hatichashande kusvikira muhoro wedu wagadziriswa. Ndokuratidzira kuri kuitwa nevarairidzi kusvika nguva yekuti mushandirwi anenge agadzirisa zvichemo zviri kuuyiswa nevashandi.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari nhengo yeFOZEU vaObert Masaraure vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani pastudio apo. Mistatanonoka wandei mamuka sei. Ndava kukwazisai vashamarari vose pastudio 7. Ndichitaura ndiri muno muZimbabwe. Ndichida kuzivisa President Emmerson Mnangagwa veZimbabwe kuti zvavanoti vanhu vakagara panzvimbo dzisingatendedzewi vanofanira kutsvaga mapepa. Ngavazive kuti hondo yechimurenga yakatoapplya nyaya yevhu kare ichivaudza kuti vanhu hatina vhuraenda navachena. Ivo vowedzerazve vava kutora zvezvaitwa navachena vachitora land vachinyima vamwe vanhu. Saka vazive kuti hondo yechimurenga haina kupera, vanhu vachiri kuda vhuna nhasi. Zvamapepa vanoshandisawo akasiyaiswa navarungu haashandi, taakuda ivhu pakare.
Ina ndikure pesa yangu udio. Inini chandaida kuti muite imi weStudio 7. Ndaida kuti mubate vachamisa navachavangu. Muvabvunze vari tu kuti vachamisa vanenge vachiramba here kuti chavangu asi webato ramu. Iye chavangu vachita aindiri weCC here, handizivi kuti vanenge vava kupindura kuti kudini. Imbowanai mukana wekuti mumbovabata vari tu vanhu vavo, muvabvunze kuti zvinofamba sei. Tigone kuwisisa isu vateereri because chavangu unotaura zvake vachidai, vachamisa vachitaurawo zvavo vachidai. Hatizivi kuti ivo kana vakasangana vanenge vachitipindu vanenge vachitaura kuti kudini. Imbovabatai vari tu, mombovabvunza vari tu tihwe kuti vanenge vati vachiti kudini pakuzivana kwavo, because chamisa anoti chavangu handimuzivi changu wakita chamisano ndiziva sakati imbo wabata wali tuwa nwa umbo wana mkana huku wafunza tutakuwa kuti manenge wakiti kudini maita basa
Morisei pa Studio 7 nyaye gukura hunde yakangofanana neye ya commission ya mushande yakambogadzirwa paya yekupfurwa kwevanhu zvinongotaurwa zvongopera zvakadaro muchiona commission ya mushande ichigadziwa vaitoramba mauto asaizvi zvacho ndovakapfura vanhu asi vazobvuma hapana chakaitwa ndozvakafanana nepapa kupedza nguva panyaya yegokura hunde uye ndine nyaya yandiri kungonzwawo pamedia mhino muri kumboeferefete here kana kuti muchazoti motaura tiri kungonzwa kuti vatsamisa nenge vava kupfeka blue zviri kumbofamba sei tee tichingozviona sa imi hamuzvitauri sei
Studio 7 apo zvakaoma zviri munyika medu zvinhu zviri munyika medu hazvitomboshanduki matara acho haaperi kunyombana kwacho hakuperi saka tichangofa tichingoshandire dzimwe nyika dzichibudirira pakaoma pakaoma ngavawirirane tongoda kuti nyika imire zvakanaka isu tionawo zvokuita vana vedu vaendewo kuzvikoro ino kana zvakadaro nemahumbwa neto hakuna vari kutoikonewa nyika yacho saka izvozvizvo zvinotishungurudza nokuti tinotambudzwa tiri mukati medzimwe nyika ndiri maposa pitora
Studio 7 mangadi henyu indotoshamiswa zvinotokatyamadza vakuru vezanupf vachida kuita memba dzeUnited Nations Security Council manga vangani marefugees ari muno ari musouth africa na ari muno mubotswana vangani vakatiza kubva kuzimbabwe vachishungurudzwa nezanupf vangani vanhu vakatiza vari mumarefugees campis botswana south africa nevari kuamerica uko vangani nevanhu vari kunana britain saka hazvigoni tinotoseka tikanzwa kuchinzi zanupf iri kuda ku vanhu vezanupf vanoda kuita memba yeUnited Nations Security Council iyo vasingagoni kuchengetedza kodzero dzevanhu dzezvizvarwa zvavo zvemuzimbabwe ngavatange vadzura vanhu vari mumarefugees campis zvizvarwa zvezimbabwe zvakapotera kune dzimwe nyika kutiza kuurawa kushungurudziwa nekuda kwezvematongerwo enyika ngavatange vadzosa zvarwo izvo haikona zvavari kuita
ini Studio 7 makadi izvo zvezunzo ramambo zvinozokupatisana izvo takakura tichingondoshanda kwamambo hatina kana chibhangeti kana one chatakanzichi ndechokutambura chero 92 yayo hatina kutombowana chikafu ichecho saka ndozokujairirana nokupatisana ina handiindi ngavaenda va vanoda ina handidi
makadii pastudio 7 uyo murume anonzi chavangu uyo zvichapera zvaari kuita chavangu izvo musi mumwe gava richadambura musungu nevanhu vake vezanupf vaanotonga tariremo nevana chipanga vaita dzungu vari kupi zvichapera zvachavangu ari kurambidza vanhu vavakadzinga vanhu achiti ndiye muridzi wetripc akavadzinga ovati havachabvumirwi kukondedzisa pamaelection hazvisiri pamutemo zvagara matare ezimbabwe ndeezanupf kuwaste time tichienda kumatare patichavangu zvako ndinokuudza kuti zvichapera musi mumwe gava perichamuka rakadambura mufungo ndinoitwa Clayton Manove ndikuno kuwaterfalls
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi venyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika Kanzuru inoona nezvesarudzo muSenegal nezuro yakabudisa gwaro rine mazita evanhu makumi maviri vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika asi ikasiya mazita yavamwe vaviri kubva kumapato anopikisa. Mumwe wevari kukwikwidza vari pavanhu ava mazita akabudiswa mutungamiri wehurumende vaAmadou Ba vari kutsigirwa nemutungamiri wenyika ari kusiya basa vaMaki Small. Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup for Ivory Coast. Guinea-Bissau iri kutamba neNigeria na 7 manheru ano. Equatorial Guinea iri kutanga kutamba neIvory Coast nguva imwe cheteyo. Nenguva dza10 manheru, Mozambique iri kutamba neGhana, Cape Verde iri kutamba neEgypt. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Mo Moyo.
Matambiro akaita Nigeria yakuratidza kuti iri kuita ichiwedzera kutamba zvakanaka nekufamba petournament. Musi wekutanga takati iyi Nigeria yekupi, ichibva yadzoka ichibva yatamba zviri nani. Saka izvozvi ndodaira kuti Nigeria ine mukana wakati kurei wekuti ikunde. Ende mukatarisawo pavatambi vayo, Nigeria ine vatambi vakanyanya kunyanya vekumberi avo. Ine vatambi vanotamba kumhiri uye vanotambira matimu makuru. Saka uyu mutambo unofanira kunge wakanyanya kurerekera kuNigeria.
Toindawo pane mumwe mutambo uri pakati peEquatorial Guinea naiyo Ivory Coast munova muri kutambirwa makwikwi aya. Pari zvino Equatorial Guinea ndo iri pamusoro ichiteerwa neNigeria. Ivory Coast iri pachidanho chechitatu. Equatorial Guinea ine 4 points, Nigeria 4 points. Ivory Coast ine mapoints matatu. Unoonawo sei mutambo uyu?
Mutambo uyu uchange wakaremera Equatorial Guinea zvakanyanya nekuti unoona zvinoitika pamutambo mukuru iyi ndevekuti varidzire mutambo chaiwo tafu chaiyo haimbofari kuti Ivory Coast ibude Cote d'Ivoire ibude game pekutanga isina kuenda kunext round nekuti vanoziva kuti zvikadaro zvinoafecta kuuya kwemafanzi kustadium uyezve zvinhu zvinongogara zvichingochengetedzwa izvozvo hazvitaurwe asi unozviona wega kuti pane zviri kuitika. Saka ndinoona kuti nhasi vakomana veEquatorial Guinea vanenge vakatsitsirirwa neIvory Coast zvese nemareferi neCAF. Saka kuti vabude nhasi pakarema.
Pane mumwe mutambo uri pakati peMozambique neGhana. Uri kuonawo sei mutambo uyu uye mamiriro akaita zvinhu mugrupu irori?
Blessing, iri gurupu iri ndo rimwe zvegurupu rakati omei nekuti apa dzasara idzi Egypt, Ghana neMozambique dzaakutofaitira number 2 nekuti Cape Verde panumber 1 haichabve. Saka takazvitarisa, Egypt yasara kutamba neCape Verde, then Ghana yotamba neMozambique. Ghana inofanira kukunda Mozambique kana kuti Mozambique inofanira kukunda Ghana. Vapedza kudaro hazvisi maoko avo zvakare, zvinenge zviri vaakutoda zvakare kuti Cape Verde ikunde Egypt. Saka unoona gurupu riri kunakidza here. Asi tikatarisa matambiro avakaita bhora rakapedzisira iri, vakomana veGhana vakaratidza kuti vanokwanisa kutotamba zvakanaka sei, kunyanya Mohamed Kudus uya akaratidza kuti ndo saka achitamba kuPremier League. Dai pasinawo zvimhingamupinyi zvakangoitikawo kumasure kwavo zvaitwa nemadhifenda, vangadai vakatokunda mubhora riyati. Saka ndodaira kuti Ghana yaakusimudzira, uye Ghana ndinoziva zvangu kuti kana yasvika pakadai so apa vanotamba nesimba nozvo vanova kuziva kuti tikaposa apa tadzokera kumba.
Asi izvo zvaitwa neCape Verde izvi zvanga zvitarisirwa here?
Kwete, zvanga zvisingatarisirwe. Cape Verde zvayo yanga isiri timu yekuti vanhu vanoti iri kungova ichikundwa, asi kuti yapfurikidza painotarisirwa kuita sei kusvika. Timu iyi zvayo kana tazodzokera kumasure unoona kuti yatoo nechinguva ichitamba zvakanaka. Saka kungoti isusu sevamwe vemuAfrica hatisi kuda kutambira kuti zveshuwa timu yakutotamba zvakanaka iyi.
Uyo ange ari muongorori wenau zemitambo mo moyo ange ari Barunare ku Britain na Blessing Zulu we Studio 7. Ipo zino tosi nda kuchirongwa katino tarisa zuri kuitika mu America. Nasi tiri kutarisa mamiru akaita sarudzo dze kutsvaga achamirira bato rema Republicans musarudzo dze mutungamiri wenyika zviri kuitwa munambudzi gore rino. Musarudzo dze kutanga dzakaitwa musi wa 15 ndira vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakakunda vachiteverwa nagavhuna wekuFlorida vaRon DeSantis. Uye vaimbova mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley. Sarudzo dzinotevera dziri kuitirwa kuNew Hampshire nemusi wechipiri uye dzekuSouth Carolina nemusi musi wa 3 kukadzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vaDan Moyo.
Maprimary emaRepublican akatanga last week musi wechipiri achitanga pastate yeIowa. Pa vanoti macaucuses Iowa ndio inotanga all the time pa primaries kuti ielect munhu vanoda kuti a represente part of the Republican taona Donald Trump achiwina zvakanakisisa chaizvo ku Iowa pa kunda Nikki Haley who came second na Ron DeSantis who came third. Saka manje ma primary aya akuenda ku New Hampshire ndopa achaitiwa sarudzo musi weTuesday wechipiri unouya uyu mangwana apo pakatarisirwa kuti Nikki Haley anogona kuti akunde Trump kana vachitarisa anonzi ma polls.
Nyaya dzava Trump dziri kumatare dzakamira sei vaMoyo?
Trump tikuziva kuti munhu ari ane makots ari kumatare saka Nikki Haley ari kutoshandisa zvinhu zvakadaro pamakampeni ake kuti achiudza vanhu kuti aiwa munhu uyu imhondi musamuvhotere because munenge muchidzoserwa kumashure yanguva yekuti tichinje leadership kumaRepublicans. Tizivi kuti meseji yake ichanzwikanwa here but pari kutarisirwa kunge ndiye anogona kutiwo achikunda Trump kuNew Hampshire uku because kuNew Hampshire the other thing kunobvumidzwawo maindependence nemademocrats kuti vavote paprimary iyoyo yemaRepublican. So tinogona kuona vakawanda vachienda vachinobatsira Nikki Haley kuti akunde Donald Trump.
Chii chingakanganisa amai Nikki Haley kuti vakunde vaTrump muNew Hampshire?
Chinhu chaitika chimwewo chinogonawo kukanganisa Nikki Haley ndechekuti Tim Scott aimbavo umwe wevatungamiri aidawo kukontesta paprimary yemaRepublicans iye ari kutoendozawo Donald Trump. Problem ndeyekuti Nikki Haley naiye Tim Scott vanobva kustate imwe chete South Carolina and uyu Nikki Haley ndiye akaappointa Tim Scott kuti aite senator muparliament. So vanhu vazhinji vari kuzviona seunge atengesa Nikki Haley nekuti aendoze Donald Trump and also kana maprimary panobva kuNew Hampshire anoenda kuSouth Carolina ikoko and uyu Tim Scott ari very popular ikoko kuSouth Carolina because ndiye senator wavo. Saka pari kutarisirwa kuti endorsement yaaita kuendoza Donald Trump above Nikki Haley zvichakonzeresa ikoko kuSouth Carolina kuti kuve nedivision pakati pevanhu vanosapota Nikki Haley naiye Donald Trump.
vaMoyo, zvinobuda musarudzo dzemuNew Hampshire nekuSouth Carolina zvinokosha zvakadini uye zvinorevei?
After South Carolina, if Donald Trump akawina paNew Hampshire apa akazonowina futi muSouth Carolina hazvinenge zvatopera ndiye anenge ave nominee yemaRepublicans kuti azokukwidza naJoe Biden muna November apa panenge pachiitiwa national general election ye presidency ye United States of America.
wa Den Moyo vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vange vari parunhare kuVirginia muno muAmerica. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.